Inzi ni Marvelous mshanganya huye ndishiti hei no misoroye na uzeduza nasi chishanu nyamavuvu 11-2017. Mapato anopikisa oita musangano nezeke achizea nyaya yekunyoresa kuvota. Batore MBC inotungamirwa na muzvinafundo Welshman Ncube yobuda mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD. Vechitendero chechiMuslim nemaKristu vopeta musangano wemavhiki maviri wakanangana nekuunza kuyanana pakati pemarudzi aya. Makudo orura kukariba achivhiringidza magariro evanhu nekubachikafu mudzimba. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo kuPhelandaba Stadium, Gwanda kumaTebeleland South Province. Makundano eKasolaga Premier Soccer League ombomiswa kupamukana kumitambo makumi matatu nemumwe chete yekuedzana masimba iyo yakarongwa neveZimbabwe Football Association kuti itambwe panguva yezororo yeHeroes. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nezvemari yakapiwa muri yemutungamiri wenyika inosvika bhiriyoni imwe chete yekuvaka Robert Mugabe University kumaZoe, nyika ichitatarika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am 4930 kana kuti pa 6065 ne15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yevoa shona nekudzvinya pakanzi like.